gadzirro ya 2023. Munogona kuenda pasina ruzha.
Ndinde pasina ruzha. Ya, hello, ndabva parusha.
Alright, saka regaiti ningirikire, regaiti tange nemi vamafume vamwe vanenge vari kuti vakutyira kuti nezvatakuona kunetsana kunenge kuripo mune vematongerwo enyika sarudzo dzinogona kunge dzichazoita mhirizhonga zvakare. Vamwewo ndo vari kuti aiwa ndo zvinowanzoitwa nevakomana vemudc kana paakuitwa musangano mukuru, hapana chiripo. Tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, tiri kuona chisioneko mudziwebwe. Tiri kuona kugeda-geda kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu vezanupf nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonziwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavachamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye, ikudubuke, itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure, nyaya yemvonga mupopoto panyaya dzematongero enyika yasara sure. Asi iko zvino vari kuti aiwa, isusu tisu tirinokwanisa kudzingirira. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana vachidzingirira nekutema nekupisa nekurova vanhu nematombo nezvihwepo zvakasiyana-siyana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa, mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita. Vachiinda kumamiting avasina kukokwa, mamiting avasina kudanwa. Zvino iyi mhirizhonga inotishamisa kuti tatati regai tiite politics dzekuti hatirovani nyika iyi mberi. Ivo vanogarotaura kuti mukomana haana vanhu, mukomana haana sapoti. Zvino kana asina vanhu vanoregerei kuti afambe? Kana asina sapoti vari kuregerei kuti afambe? Iko zvino kubhikita mashopsi anga achivharwa kwese kwese provhinsi, mari yenyika yanga ichitambiswa kuti vange vachidzivirira vachamisa kufamba. Tiri kuona kuti nyaya iyi inyaya yekubvunda, yekutya, kutadza kutonga kwavari kuita. Iko zvino nyika vanhu vaakutambura nyika yovava segavakava.
Vachinyoka, pindurai tinzwi.
Unoziva zvinoitika munyika medu muno. Kare kare varungu vasati vavuya kwaizuviwa kuti izvo kwai une benzi ndoune rake, rikadzana unopururudza. Zvava kuonekwa iko zvino kuti ichi chaiva chokwadi. Kunyange zvazvo vanhu vasiri kupururudza, asi munhu wedu uyu unoyi MDC yeyuyu nevanhu vake vanoi vana vachamisava tava kuvaziva. Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly, paya panoenda mapurezidendi kuNew York kunotaura, mota idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zuro riya, dzakaipai dzatemwa kumarondi dzakai. Kune munhu wanga achida kudzita Chamisa kubva mumota, chavonesewa zvimavhidhiyo vachida kusengana, vachida kubudisana mumota kudini kudini, kai vanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeun general assembly gore rino vhiki yapera iyi, kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuvona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini. Vakomana ivava vemdc vakamanya pasocial media, pana naFacebook, pana naTwitter, vachinyora chipetishini chavo chekuti kuzimbabwe kune corruption, ubadaya mumwe wabudisiwa kubva mumhosva yoraita petition toda vanhu 30,000 kana pakaitika vanhu 30,000 tobva tapa mutsvare avari kuuya tovaratidza kuti vonai o corruption haisiri kuprosecutwa muno ndokubva vamanyisana vachikumbirana kusaina vachivandamba vanhu 30,000 ndokubva zvasvika kuma3,000 ndokubva zvamira zvakadesa ndokubva zvaramba kufamba kubva pa3,000 ka zvakambotonhotonhotonho zvikandosvika pa3.5 3.7 ndeyatirabvumira kuwa vakatanga kuana kuti yee vanhuno hamubetseri makono wakumanyamanya kuti muite kuti tipe munhu uri kuuya zvinhu zvinoratidza kuti kuzimbabwe kwakavora vagumira pavanhu 3,000 vanhu vari kutaura kuti vachawana 6 million vota vakawana 3,000 vakatenda kusaina chipetition chavo zvadero vaona kuti zvakona vakabva vafunga plani yavo yaigore riya nokuti tamisa wabvutiwa mumota kumarondera uko ndokubva vauya nechichi chinyuwani chokuti kwaizvo chamisa mota dzake dzatemwa nevanhu vezanupf chakati chikagohoti misteki yavakaita ndokubudisa mota iyoyo vokangama kuti takamboivona yakaputsika ipapo pachona pavari kuti pakaputsika futi ndo mapicha avari kubudisa futiko zvino vachiti yakatemwa ipapo vanhu vanoda kuuraya chamisa vanhu vanoda kuuraya chamisa vanonomutsvakira masvingo kumunhu woko rachingomuberereka muno muharare muno achionekwa achishongana navo vanhu vemuhurumende ivava vachishongana kuminyengetoro imwe inoitika vachishongana pakasiyana siyana dai vaida kumuuraya vaimumirira kuti atanga aenda pamhene pakashama kuti mota ndiyo yake yoga nokuti nobva yazikama kuti maitsvaka chamisa yake yoga ndo zvinoita munhuda kuuraya munhu zvinambo uri kumunhu unomirira kuti munhu amiri ari 1 pa6 ari oga ndopowo mumemba ipapo kuti vanhu vose vazive kuti ndiwe vanhu ava vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe mangwana vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaipa chamisa ungoda kurawa vhiki ino chaiyo nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi zvandareva zviya kuti une benzi ndoune rake rikadzana topururudza vanobva vazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimbabwe kwakaipa iko zvino kuno umwe munhu uri kusouth africa ukoona emusi maimani wakambotogwa navarungu kuti vatungamirire pati yavo ndobva vahomudzinga vakati this is a failed experiment savakangobudisa vakomana ivavemdisi chamisa watobva nemotikari yake musi maimani yandobva atanga kunyora achidana manyuzi ose vana cnn vana bbc vanani kuti kwaitika assassination attempt chamisa angoda kuurawa malord nemamp ekuuk iko ndobva vazvigamuchira izvozvo ndokutanga kumanya nazvo kuti british embassy ngaibudise statement yekuti vanhu vanoda kuuraya chamisa handimozviona ndo zvazvakaitirwa vanhu ava havana plani havasi kuziva kuti sarudzo yachona painouya vachaita sei vanozviziva kuti havana vandati vakaita bit vachitsvaka vanhu 30,000 vakavashayiwa ndo vanhu vari kuti kwai takavhotedza ne2.6 million vakashayiwa 30,000 ndokubva vafunga kuti chotoita chii kuti tivanhu musindo ndokuunganidza vanhu vavo vapa zvimafulaya zvavo ikonovava kumanya vachireva nhema kuti kwai kuno wakatizotisu wakati tisu ndiani wobudisa chivhidhiyo chavanhu chivhidhiyo chevanhu vanomira munofunga kuti takapisa here kuti unogona ndogona kuunganidza vanhu kaiti izvozvi vakabuda vachiti tiremdisi tichitaputa mota chinhu zvakachipa kuita izvi vanhu ava havana plani vanhu ava vane dambudziko dambudziko ravo nderekuti vanoda kuhwiswa navarungu kuti vaizvo vanhu vari kukaurava kuri kugotumirwa mari kana kwatumirwa mari vagodla vachiwana zvokuita nokuti vanoona kuti kuhwina chaiko chaiko hachiri kuzoitika because hakuna unovhotera mataka nana akadai hakuna
vaamafume pindurai tinzwa
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachinamasa
kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakadzi vaya havasi vezanu, ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezanu PF yacho. Vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu vanga vakanyunyuta vasingadi kunzikwa kana kuvachida kudemonstrata against vachamisa. Vachinamasa vabvuma vespokesperson wezanu PF vamugwadi vachispokesperson wehurumende vacharamba vabvuma kuti vanhu ivavo ndivedu, vakatoti aiwa dzingirirai madinga vachitaura patwitter yavo. Zvino kana vachinyoka voti vanhu ivavo vabvumwa nevanhu vanova vakuru kudarika ivo mupati mavo, ivo vachamira pano votaura kuti madzimai aya anga akabata maplakadi haazi mazanu, madzimai aya nemayuth anga ari kwachivi haazi mazanu. Ndivo vega vachinyoka
vakurambaoaaaura mafume but zvakasiyana. Kune vanhu maplakadiwatanga kutaura vanhu vaemamota
vachinyoka vari kuramba vanhu muvako wabvuma here? Ndivenyu here vanhu ava makabata maplakadi
mafume iyo? Usada kungwarisa, usada kungwarira paduri.
Handisi kuda kungwarira, handisi kungwarira paduri,
ndati toda kutaura zvinhu zvakasiyana. Wataura kutive kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, handiti handi wazvitaura izvozvo. Vanhu vanga vari kunzvimbo
dzati muri kuvaramba here vanhu nayo vazulu? Ndokumbirawo kuti nditedze kutaura
emasanctioni vanhu vemaplakadzi emasanctioni veviolence
ndati vazanu mazanu here vanhu vanga vakamira ivavo?
Ndevenyu, ndevenyu vanhu veviolence.
Aiwa ndati
vachinyoka siyai vapindure
vamene kuti this time makavapa mari
vachinyoka regai vamafumi vataure todzoka kwaburi.
Aiwauyu kuti unoti azvinhu achinunga zviri izvo zvataugwa oda kudoda kuchinja chinja mastatement vanhu
vemafume. Komuda kutaura moga here vachinyoka? Mada kana imi muchida kuramba vezanu varambei moga, vamwe vese venyu vabvuma. Inini pano ndimakuya makuramba vanhu venyu. Kana mavaramba kutaridza kuti munosvoda, kana muchisvoda nekunyara, kana muchisvoda nekunyara nezvavaita, munotaura mega kuti aiwa ini ndinosvodesewa, ndinohwa kunyara nezvaitwa nevanhu ivavo vezanu, saka ndavaramba pano pachivhitivhiti. Toziva kapa mumire, nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese, vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo, vakabata matanda, vachidzingirira, vachidhiraivha mota, vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezanu, tanga tichidzingirira uyu, tanga tichitema takadai. Vanhu vanozikamwa chero pamaindaneti mapikcha avo aripo, vapfana vezikosi vataura vari kudada nekuita violence kwavanga vachiita, vari kuhwa kuzvitutumadza zvipfuva nekuita violence kwavanga vachiita, ende vari kutotutumadzwavo nemamwe makurukota ehurumende nevhiolence yanga vachiita. Asi vachinyoka pano vaakusvoda, vaakuvaramba, vaakuti aiwa maMDC zvino todini? Isusu chatiri kuziva ndechekuti vanhu vataona vaya vanhu vanga vachiita zvavanga vachiita vanhu vezanu PF vari kuita politics dzakarambwa, politics dzeviolence, politics dzokunyomba, politics dzokutuka, politics dzokudzivirira kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, nekuti vari kuziva kuti aiwa vatadza kutonga. Vari kuziva kuti nyika iyayo vava segavakava. Vari kuziva kuti havachina chavaupa vanhu voruzhinji. Vari kuziva kuti voruzhinji vayaura vodya nhoko dzezvironda, vojuruja majuru nerurimi. Nyika haichagarichi, haichatengi, karensi yobhururuka sebepa, nhamo yatova mutupo, hakuchina kana chiri kufamba chimwe chete. Voda kudzivirira ramangwana kuti risasumuka, ndosaka vari kuteverera muzodziwa, ndosaka vari kuteverera iye achange aripo pachigaro, vaakumuteverera kwese kwaari kuinda, nokuti vanoziva kuti iye ndiye achapinda. Asi tanga tichida kuti aiwa ngavasaita politics dzemhirizhonga, ngavasaita politics dzeviolence, ende vachinyoka ngavasaramba masapota avo, ngava vatsiure vamwe vavo vese vabvuma masapota avo nezviito zvavo ivo kana votanga kuramba masapota avo paredhiyo heya vari kuzvinzwira kuti kana mukaita zvinhu muchazorambwa nevatungamiri venyu hezvona vachinyoka vokurambai nezviito zvamaa muchiita muchiti imimi muri kuitira musangano wezanupiyefu ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa violence ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa kuanda matombo mukupedzisira vacharambwa nevatungamiri vepati yavo
peta ichirongwa chedu vachinyoka
zvinoita vakomana ava ndezvekuti izvo zvandataura zviya kuti vane kamwe kakungwarira paduri sehuku kaya kokuda kuti seizvozvi kana achitaura achiimba seizvozvi achidai zvoita sekuti uri kutaura chokwadi statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezanupiefu muchaona kuti munorapwa nevatungamiriri venyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achidero zvinoita sekuti chi uri kutaura zvinhu zvino musoro vhidhiyo haineti kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisaputa moto vhidhiyo yakadero haimboneti hakuna munhu wabvuma zvaari kuita zvekuva vachanamba vabvuma vachinamasa vabvuma vamugwadi vabvuma hakuna kana munhu one wabvuma kuti izvo vanhu vanoi vakaputa mota vanhu vezanupiyefu chataugwa ndechekuti izvo vanhu kana vachiratidzira kuramba masanctions hongu vanhu ivavo vane right yokuramba masanctions asi ndiri kutini kune vanhu vaviri kune staged violence yepamotikari yandataura kuti motikari takaiona kare yakaputika the same spot kuda 2 years ago kumarondira kuya kune waida kuburawa fuku the same damage they can't the people confessing kuti vakaita damage iyo this week iyo mota takaiona kudhara yakakuvara kudhara but vanhu vanotwista mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinhu zvekutiko pane zvinoitika vanhu vanojuruja norurima majuru norurimi nokuti hapana chiri kufamba zvichikona nei kuti hapana chiri kufamba kunoziva ti ndokunei kupenga ikoko iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibhurichi kuno yaakunaka yava nemore than 250 kilometers netara yairevhwa najona moyo nederi rangoena kuti masvingo nekapeti kapeti chaiyo murodhi yekuti unogona kunoregedza steering wheel motikari
corruption zvoga izvo
motikari hapana
corruption zvoga
madhamu
vanhu havatina kana mota dzekufamba
president
vanekufamba murodhi iyoyo
nhasi vavhura
vanhu havana kana mota dzekufamba murodhi imomo
tiri kuvaka zvinhu woyo unongoimba
vafana kugadzira ndege vanhu vasina kana mari yekukwira ndege
unoreveka kuti hapana chiri kufamba munorega kufarira nyika yenyu muchasamatununu moviva muchiti kuvanhu kwahe toda kukutongai munotaka chii kana muchita kana one chinhu chamunomboapprisieta chamunombodavo munomuzimbabwe
ovaapprisieta nhamo here matamba maticha ari kutambira
zvamakavuita ii
masivhu sevhenzi ari kutambira
panapa uchiudza
vanhu vamafume siyai vapedzise
hakusi kupenga ikoko
ekwadi uyotopengao
chinhu chiri kufamba wakabheki unogara ipo kwaunogara kusina kana chinhu one chiri
ticha ari kutambira mari
uchitakuona zvinhu zviri kufamba huya muno muzimbabwe muno bai shangani mangwana tiri kuivhura kwakusina kubai shangani vakavia vamunangagwa vakati
asi yagova matunhu ari kupa vanhu mari
vakavhura rimwe dhamu kuno ikonotikwa hapana kana chinhu kufamba kupi izimbabwe yetiko yamunogara isa zvinhu zviri kufamba
maticha anotambira mari
wakuchinja nyaya manawo wakubvunza kuti maticha anotambira
maticha anotambira mari
tose togara tichizvitaura ini unozvidzira iwe mafume saita sedununu unoziva kuti togara tichizvitaura kuti maticha ngaapiwe more mani tose tozvida
saaapiwe
mani tichikumbira kuti
vakupi mari yacho
vakati izvo kune surplus zamai kupa maticha mari unoda kumanya uchita sezvatsvatsva kuti nhasi wadziwa ichi nhasi wadziwa ichi watiwe hapana kana chinhu one chiri
kufambaikudambura makumbo rikugonha nedumbu maticha ari kupi masoja anotambira mari mapurisa anotambira mari
wati hapana kana chinhu chimwe chiri kushanda madhamu mangani avakwa navamunangagwa ndisati
akupiko avakwa kupiko marare vanhu vari kufa nenyota
hapana kana dhemu rakavakwa
vanhu varikuita marare nokuti iwe sameya
1970
Okay, vamafume imbosi yai vachinyoka vapedzise tisarambe tichiendera
mberi. Iwe mafume iwe unoti
vari kuhumana. Ndiri
mberi kwezimba kuchitaura kuti pai Harare hakuna mvura iwe
kwezimeya.
Inchedzo yokuita dzati jobhe zvinyoka venyoka. Kana nokusungwa pana apa mudzimota dzama witness nezvinhu zvisane basa rose. Uchikona kumukupana
masungwa ndiani.
Kupana masend.
Vana goma. Vana goma tunhu vari kudzidzi. Vari kupa masungwa
kuti mari. Woti pai kwai Harare hakuna mvura. That's your job.
Muri kuba zvese. Kupurura mutsika masata African citizens mari.
How can you stand there and say when it's your responsibility to Harare hakuna mari?
Okay, I think mapedza vedare. I think mapedza. Zvese hazvichabude pamhepo.